Mutsamba kuvashandi, mukuru webhanga reCBZ vaBlessing Mudavanhu vakati kutanga nezuro kusvika musi wa18 Chivabvu vashandi vaizozvipira kuenda pamudyandigere asi vakakundikana vaizotanga kumanikidzwa kusiya basa muna chikumi. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuoma kwezvinhu zvakonzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kushandiswa kwemichina yechizvino-zvino mumabhanga. Mutungamiri wezCTU vaPeter Mutasa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhanga uye vashandi vari panyanga dzamushore.
Mutemo wenyika hauna kugadzirwa zvakanaka weretrenchment. Kana mushandi achisiya basa nokuda kwekuti kambani iri kuda kuita pfuma yakawanda, hapana mutemo unosunga muridzi wekambani kuti abhadharewo vashandi mari yakanaka, sezvo asi kudzinga vashandi nekuti paita dambudziko kambani yaomerwa, asi ari kudzinga vashandi kuti aite pfuma yakanyanyisa nemaprofita akakwira kwazvo. Saka tiri kuona kuti nyika yakatozvikanganisa ipapo, vanhu vari kuenda vasina mari. Kana vanhu vaya vaenda vasina mari, zvicharewa kuti hurumende ndiwo ichatora dambudziko iri pamapfudzi ayo, nokuti vachada kudya, vachada zvekuti vana vaende kuzvikoro, vachada social welfare kuti varapwe.
Muteedzeri wemunyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaShepherd Ngandu vatiwo mushandi ari kutsenga mandire nemavende.
Zvakuri kuona zvichitendera padande mutande ndizvozvo zviri kuitika kuCBZ, asi isu setrade union hatisati takukwanisa kupindira pari zvino panyaya iyoyo nokuti ichiri voluntary retrenchment. Asi kana ichinge yakuitwa compulsory, ipapo ndopatei taakupindira tichizonegotieta kuti vanoshandirwa vakwanise kuwedzera pane izvi zvavari kuti ndo zviri kuenda nevoluntary retrenchment. Saka zvino hazvina kutomira zvakanaka sezvamunoona musekta yedu yebanking, nokuti mabhanga mazhinji ikwezvinezvi vaakushandisa mishina yechimanje-manje yazvino yavari kuti digitalization kana kuti automation, ichitora mabasa anofanira kunge achishandwa nevanhu vachishandisa mishina.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiri wesangano revemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaRalph Watungwa, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti vachaita musangano nevebazi ravo kuti vazeye zviri kutaurwa nevashandi panyaya yemudyandigere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati panoda kuita mubatira pamwe chuma chomuzukuru kugadzirisa matambudziko apinda mumabhanga aya.
Nguva yakaoma haidi kuita humbimbindoga, inoda kuti upenyu hwevanhu hunge huri pakati-kati pezvinoitwa. Saka tikasatarisa upenyu hwevanhu tongotarisa mari inowanikwa nemakambani, tinge tarashika chose. Saka zvinoda kuti tigare pasi seZimbabwe, vamiriri vevashandi, vamiriri vevashandirwi nehurumende, tione pamwe chete kuti toita sei kuti vanhu vasapinzwe kwamvura yacheka makumbo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kumiswa basa kwevashandi hakusi kuvashamisa, nekuti
takatarisa kusagadzikana kweupfumi muno munyika zvichikonzerwa muchidimbu nekuda kwecoronavirus, asi nechimwewo chidimbu nezviri kuitikawo nezvematongerwo enyika muno, mukuti upfumi hausi kunyatsofamba zvakanaka. Saka vangotorawo mukana vachinyepera umhizha neumhetura kuti ndo wakonzera kuti mabasa anga achipera yavari kuti digital banking.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vati zvakakosha kuti vashandi vazvisimudzire panyaya yedzidzo, nekuti
vashandi vakawanda vanofanira kugara vachiupgrade maskills avo kuti unokwanisa kuzongomuka basa rako iwe raakunzi raakuitwa neartificial intelligence neanonzi machatbots aya, yekuti dzimwe nguva unofona kubhanga asi foni yachadayirwa nemunhu yakudayirwa nechatbot. Ukatumira meseji paWhatsApp, meseji iyo inenge isingachapindurwi nemunhu, yakupindurwa nechatbot. Saka chirwere chekorona chanyatsozvibudisa pachena kuti ngatigare takachenjera, uyezve makambani aakuratidza kuti dzimwe nguva kambani inokwanisa kutoramba ichishanda ichienderera mberi nevanhu vashoma zvichinja.
Asi vakuru vanoti havo panomera muswe panonyerekedza nekuti banga reCBZ range ratovhara mamwe mapazi muHarare anoti Samura Mashell, Cripps Road, Highfield, Masasa, Sapphire House uye Belmont kuBulawayo. Mamwe akavharwa zvichinzi zvakonzerwa nekudawo kwechirwere cheCOVID-19 anosanganisira Gutu, Checheche, Gwanda, Nembudziya, Chegutu neNyanga. Banga iri ranga richikurudzira vanhu kuti vashandise nharembozha nemasaisa eInternet pazvirongwa zvaro zvinoti CBZ G-Touch, Internet Banking uye kushandisawo makadhi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.